special voting anga iri nani wongu utakaona madambudziko akanga aripo ukushaya kuma ballot papers on time izvi zvakakonzera kuti election yacho yakangoitwa chop chop uyezve zeti yanga isina maresources okuprepare on time asi kana ukanyatsopuwa nguva yekuplana nemaresources okunyatsogadzirisa tiunga kuti iri nani pane postal vote
tochitarisawo zvimwe zvatingati zvakanakira iyewo special voting ndezvipi zvimwe zvamakaonawo
zvaanga yakanakira ndezvekuti taiva nomutano wekuti varanga vari hunjuti maelectoral officials iwo mapurisa masoja vanzi vanomukano wekuti vanovhota pachavo vega nokuti musi weelection vanenge vari hunjuri uyezve pane secrecy andataura iyaya yekuti munhu unovhota ari ega achikwanisa kumakawo ex paanenge achida mubhoots repolling station panenge pane security dzakadaro kwozoita kukurudzirawo transparency atinoti zvaingoitwawo pachena kuti zeti yaiti pamafigures ekuti vaapplya vangani vazaapruva vangani vazovhota vangani izvi zvaitozikanwa before voti yaitwa while this post of voting haukwanisi kungoone mafigures aya beforehand unotozomoudzwa kwatovhotewa dzimwe nguva mavhoti atopedzwa kukaunda kune mamwe matunhu ndopomoudzwa kuti posta lane manumbers akati saka tingangoti kujekeserana ikokoko transparency iye inoshayikwa paposto pane zvaiitwa special voting kwozoitawo futi advantage yekuti maobservers aikwanisa kuongorora special voting vanhu vakawanda vesadat yeau vaitenderera vachiona kuti vanovhota sei pane maprograms here aiitwa saka izvi zvakangoitawo pachena kwozoitawo futi confidence yakanga iripo pagenuineness of the vote for those who use special voting kuti vaizivawo kuti at least ndinopuwa vhoti rangu ndonyatsovhota ndiri ndega ndakasununguka walist is postal voting in the past tine maallegations atinawo kuti vanhu vaimanikidzwa kuvhota pamberi pevakuru vavo saka izvi zvinongopa kuti zvitore isikiresi yevhoti uyezve vanhu vaibva vavhota mukutya.